ndinotambira zvakakwana zvizere. Ini ndiri kadha kana kuti mwana womusangano wakakurira musangano, unoziva zvinoitika musangano kana paita zvisina kufadza musangano. Saka kana musangano ukabva waita tisizeni yawo, fortunately on this one again, ini ndaiva part of the Politburo yakaita madecisions iwayo. Saka ndikagutsikana namadecisions iwawo, saka handina dambudziko nedecision yacho. Ndingangoda kuti vateereri venyu vazive kuti ndive mupolitburo, ndiri member yechandral committee. Saka president vanozosarudza dzimwe member dzechandral committee kuti vapinde mudare guru repolitburo, vavanozoti vanyori vechandral committee vanozi politburo ivavo. Saka indiri mumwe wakanga aita rombo rakanaka for makore iwawa, ndingasarudzwa kuita memba yepolitburo. Iko zvino handina kusasendwa mumusangano, ndakangojeserwa kusendera komiti kuti ndichiregza kuva munyori wevechidiki. Saka ndichiri full member of the party and the party allowed me to remain a member of the central committee.
Asi ini pachenyu senhengo yeZANU-PF, semunhuwo munowirirana here nezvakaitwa nepolitburo?
Handizi kuti ndakambomiswa basa here, because a member of the central committee kukunzi hauchisiri politburo member hazvirevi kuti wasaspendwa. Ipozisheni yaunoshanda nokuda papurezidendi. Vanhu vose vamunoziva vari mupolitburo today varimo nokuti purezidendi vanoda kuti vavemo. Kana purezidendi akasarudza kuti apa ndaakuda kuti mumwe apinde kana kuti iwe uchamumbomira, haungati nini, nokuti ZANU-PF ine more than 5 million members of the party, ine more than 300 central committee members. Of all those members can be selected to be members of the politburo. So it's not an issue that a member, if you are told kuti mbomira apa, wobva watogumbuka wototi ndakutotambura makumbo kunge guru. Aiwa, inini ndiri mwana womusangano, ndiri mupolitburo, ndaitogarawo ndiri memba yepolitburo ndichitoita madecisions akafanana neyatakaita musi watakaita decisions iyoyo yakaita kuti ini ndinzii handisiri mupolitburo. Saka handina pandinoona inongova purosesi yemusangano, iye musangano une kodzero yekuita decision yawakaita iyo.
Semukokeri weZANU-PF muNational Assembly, zvakaitika izvi zvinokusiyai muri papi nai vatogarepi?
Hapana chapani zvazvinochinja, nekuti ndiri basa randinaro nhasi ndiri memba yeNational Assembly kana kuti MP. Ndirimo nokuti ZANU-PF inoda kuti ndive MP. Ndiri chief whip weZANU-PF. Zvinoita chief whip chete kana ZANU-PF ichida kuti ndive chief whip.
Kune vamwe vari kuti izvo zvakaitika kwamuri izvi munongedzo wekuti pane zviri kutevera zvichaita kuti inimi muzokwanisa kunge muchibviswa pachigaro semumiriri weGutu South. Munoti kudii nemashoko iwayo?
Handisati ndazviona, uye handina kumboona mukuita kwomusangano kuti ndinzi ndichiregza kuva munyori wevechidiki kuti ndakaona uvengo pazviri. Ndakangoona iri purosesi yomusangano yakaitwa nevaiva nekodzero yekuita. Saka handina kumboona paive pfungwa inoratidza zvekuti pane zvimwe zviri kumberi zvandisingaoni. Ini ndirikungoona ichikuva hazvina kutanga kuitirwa vatogare tika. Zvinhu zvinotongoitwa musangano nguva dzose, pakaita zvinenge zvaitika musangano unoona kuti apa zvakadai kuti tipagadzirise. Ndinofunga kuti tikadai tikati uyu ngachibva apa aende apa, uyu aende apa, apo togadzirira musangano wedu woramba unozwaro hwakasimba. Handioni izvozvo zvichitaridza anything, nekuti ndinoumba kuti musangano kuichengeta ndiri chandra komiti memba. Pazviri izvozvo zvinotongorandidza kuti musangano unoenda nei.
Kune vamwe vatogarepi vari kuti imi vechidiki muZANU-PF muri kushandiswa nemikono iri kurwira masimba ekutonga muZANU-PF. Munoti kudini mashoko iwaya?
Hakuna zvakadaro. MuZANU-PF hamuna kana chandati ndaona chinoratidza kuti kune vanorwa kana zviriko handizvioni. Uye pese pakaitika kana anga ari madambudziko anoitwa namayuti. Kana uchifudza mayuti uri kungoita zvomunhu ane zoro remombe kuchinaya.
Nyaya yehuori yakafumurwa navamatutu navatsenengamu kuzosvika kuti vazonge vachimbomiswa mubato yakamira zvakadii mubato reZANU-PF?
Iyo yava kuna Simon Kayamoyo, ndiye mutauriri weZANU-PF. Enda ndichiri ini mutungamiri wechidiki ndaikupai pfungwa dzevechidiki munyaya iyoyo. Iko zvino zvaakupa Comrade Simon Kayamoyo kuti vakuudzei kuti musangano. Musangano haisii kuti ndigichekesa. Musangano haisii kuti kana berei. Tiri collective. Decision yemusangano by any national issue is a collective decision. So haisii mukataura nava Simon Kayamoyo kana kuti mungataura nava Chinamasa vanokwanisa kukupai position yemusangano. Zvisina, musangano wedu kune mapolicies ari very clear, very well articulated zvokuti mukataura navo izvozvi vanokwanisa kukupai kuti pane zviri kuitika zveuwo munyika musangano unofungei.
Imi semunhu munonzwa sei nezviri kuitika muZANU-PF?
Inini semunhu, ZANU-PF ine vanhu vakawanda vanobva munzvimbo dzakasiyana siyana. It's an organization. Kana muri muorganization pamwe vanhu vanoita dzimwe pfungwa, mumwe oitawo dzimwe pfungwa kana kuti asi ZANU-PF pari zvino ipolitical party yakasimba ine unity iri deep yokuti ndingakuudzai kuti any time ZANU-PF win elections in this country hapana kana problem kubva kusero kusvika floro kucongress yeZANU-PF. Vanhu vakabatana zvemushoshal media zvinotaurwa izvo zvinotaurwa nevamapepa ipfungwa. Vane vamwe vanenge vachifungawo kuti kuti asangabuda chakati kana kuti kana tataura zvakati kuZANU-PF munogona kuita division nezvoita. Hakuna zviriko kuZANU-PF, kune unity yeri very strong political party, very strong representative of the people of Zimbabwe.
Ko vanhu vemudunhu ramunomirira reGood South vatogarepi vari kutambirawo sei zviri kuitika kwamuri izvi?
Hapana kana unedambudziko nazvo kana vazvinzwa, nokuti kana vanonyora mushosho midiaka vanonyorawo nedzimwe nzira dzinenge dzichiita padii nekuti zvakadaro. Izvozvi zvatiri kutaura tose ndiri kuGood South, vari kutofara, vari kutobika chingwa chavo, vari kutoita maprojekti avo, vafambira maprojekti acho vakatosununguka. Vanisina ruzivo rwevhundi vanotsanangura, hapana une problem nazvo, nekuti nyaya yekutora decision kana ingava disciplinary action yememba haingotangiri kupolitikiro, chero pabranch panotorwa disciplinary action, chero padistrict, chero paprovince, chero kucentral committee kunenge kuitwa madecision. Saka vanhu vanozviziva kuti kana pakaita zvinenge zvichida kuti kuitwe machenjisi, machenjisi anokeitwa. Hazvirevi ruengo, hazvirevi decision, hazvirevi anything. Zvinenge kureva kuti musangano waona kuti kudabva pangasheka ngatipasimbise, woita zvavanofunga kuti zvinofanira kuti hapana kana dambudziko. Zvinotova mufaro wezvipati muGood South zvatiri kutaura pano.
Aiwa, tinotenda vatogarepi nokuwana mukana kutsanangura pamumire uyezve nezviri kuitika mubato renyu.
Ndinokutendai zvikuru kuti ndipa mukana wekuti nditaure nemi.